Ndinoona sokuti vamunangagwa havasi kuita zvokutamba, vari kuda kufamba nebhora, vari kuda kuti ndima ifambe. Nokudaro zviri kunzi vaenda kuSouth Africa nebasa. Saka ndokuva chinhu chatinofanira kunyatsoongorora chokuti chaita kuti vafambe sematauriro azviri kuitwa nechokuti varida kuita basa kutaurirana ne vemabhizinisi vangangode kuuya kuzodyara mari yavo muZimbabwe.
Vambofana, imimi kana makatarisa rwendo urwu, takatarisa tiri kudivi rezvematongo gwenyika kuti political significance, munoona chinyi parwendo urwu?
Inini ndinoona pasina chinoshandira chinhu. Sekutaura kwavaita ava ndekuti ivo vari kumwenda kunotinesa chimiro chavo kuti munyika nezimbabwe maane mutungamiri mutsva. Asi tinoziva kuti hapana regime change, pane face change. Pachinja face yegovernment asi hakuna kuchinja regime. The same people who are ZANU-PF, who is the same people vaitukirira vaidii kune hurumende dzese dzepanze, ndo vachiripo. Saka inini handioni kuti zvavanoendawo kana vachienda vachinotaura kuti isu tachinja zvaita vana Mugabe isusu hazvisiro zvatiri kuita mazuva ano. Ngavatiudze pachinja, but taiterera kana State of the Nation address yavo nezuro is not mentioning anything that is different pane zvaitaurwa nava Mugabe. Saka inini hapana chandiona kuti vangotaura language yaingotaurwa nava Mugabe iyoye isame same. Tida kuita marelations akanaka nenyika, tida kutetidididi hapana chitsva extend yataindira tida kuona.
Vakanyenze, munotenderana nazvo here izvi?
Ini maonero angu ndekuti matauriro avo ashanduka, asiyana nematauriro aita vaMugabe. Handisi kungoona kuti vari kungotaura chete. Tikabata zvavakataura kutanga, zvakataurwa mubhajeti yavo nezvavakataura kumuseneti nepariamendi, zvinoratidza kuti chirongwa chavo chiri kuda kusuduruka kubva kune kwatakabva. Dambudziko ratinaro semaZimbabwe nderekuti takagara nguva yakareba takadzvinyirirwa, takatsvikirirwa chose nehurumende yavaMugabe, zvokuti pari zvino tiri pachinhano chiya chokuti kana mbudzi yakagara yakangosungirirwa painosunungurwa inongoramba ichimbotenderera pamuti payanga yakasungirwa ipapo. Maonero andinoita ini ndokuti matauriro avakuita kana mukatarisa bhajeti chairo, unoona kuti vakutotaura kuti zvinhu zvasiyana, hatichade kuti tiite zveindigenization zviya zvaingonzi tichaita 5149 yave kuretwa chete kumadharamonds nekumaplatinum.
Vambofana, munoremerwa nei pakupa vamunangagwa mukana wokuti vambopindura zvinhu vabve mugwara ranga richiteerwa navaMugabe? Chinokugozherai chii kuti muvape mukana iwoyo?
Munoziva vahondi, ona mwana ane musikanzwa aya nhasi ati kuti nhasi ndachinja zvinonyika. ZANU-PF namunangagwa vavese ami zvese ikabhau yese ikabhau yese haisi kuti vakauya nhasi vakuti nhasi tachinja. Inini zvinondidinetsei kuti ndivatende kuti nhasi machinja kuti zvadii.
Pamwe vachinjawo zvechokwadi, munoomerwa nei kubvuma kuti kuda pamwe vachinja?
Munoziva vahwande, mwana akaya kwandiri ndiri munhu mukuru sire, akauya mwana wangu ini ane musikanzwa akati baba ndachinja, anoziva ndiri sori izvi neizvi neizvi. I was sorry for this. Ikabhawe hapana kana one thing kungotinjana chete.
Ndomboenda kuna vakanyenze. Vakanyenze, imimi munofunga kuti vangakwanisa here kutendeusa pfungwa dzavanhu vane mari kuti vauye vazoita invest muZimbabwe?
Kutendeusa pfungwa dzavanhu hazvitori nguva.
Vambofana, muchidimbu titaurire mashoko enyu kupedzisira panyaya iyi.
Ini kupa mukana, munhu ndinopa mukana. Hurumende iyi dai iri itsva, dai iri mbisi kana watotoiti hativanhuii, ava vanhu vatinoziva. Saka mukana wavari kuda kuti tivape ndeupi? Vanhu vatinoziva kupi mbaba.
vakanyenze mashoko enyu kupedzisira muchidimbu munoti chiine nyaya iyi
munoti inini takazviona zvichiitika kuchina mukarangarira zvinhu zvinogona kuitika nokuti vanhu chatinokanganwa kuziva ndechekuti muzimbabwe muno ivo vanhu vezame vava vanga vakadzvanyirirwa zvakanyanyisisa vanava mugabe kubva vachiri kuhondo chaiko chaiko.